ndoo maombu ya tino garaji itawo lagawa komredi wande kutimusha wa kwi nijira yoyo kungo zingana kungo darona tisinga teve zeri bumbiro romu temo wava zinga wacho andi zuti kozero yao yoko wa zinga wane kozero ipi pa constitution vamwe wedu chinonetsa ndechekuti handizivi kuti kudhakwa here musombodhiya here imbanje here mudzepete here vanongoita zvinhu zvisina nematuro pandazviverenga ndaseka hangu ndikati vanodzingwa naani wacho asi zviita ani ari ani hazvina nematuro sezvo ndatongoverengawo ndokuseka.
Munoti chinyi nezvekuti zvanzi vanoda kudzinga vanhu vari muparamende nomukanzuru vasingateereri zvavari kutaura?
Ndosaka ndiri kuseka komuredzi wande. Hanzi muromo hauzarirwi nerwizi. Ngavadzinge zvetione. Isu takatozivisa kwaare vokuparamende, Speaker of the National Assembly, Advocate Jacob Mudenda. Ndisu takatotanga kuvazivisa. Kuzek Zimbabwe Electoral Commission zvose mastakeholders ose anoda kuti azivise takavazivisa kare kare. Saka vanotoda kuvadzinga vanenge vachivadzinga zvanambotaura zvekuti kana vachivadzinga havo tinofanira kumba kwenyu kumba kwavo tatisvika kuti chidei hidu. Asi muparamende nomukanzo hazvigoni ngavambozviedza vaone kuti zvinogona here. Andosaka tatikazviroto ngazviperere kuhope ndazviroto.